kurudziro yavo yekukonzera mhirizhonga nenyonganyonga munyika yarambwa nevanhu vezimbabwe. Vanhu vaakuita vachionawo vega kuti tinonzi tiende mustriti, tinonzi tirede kuenda kumabasa tichiitirei. Pakupera kwezuva chinozoonekwa chichinge chichitambudzika imhuri yako iwe pachako usina kuenda kubasa. Unoonekwa iwe usina mari muhomwe nechikonzero chekuti hauna kuenda kubasa kwaunoshava zuva nezuva. Saka taona kuti aiwa, vanhu vedu, vanhu vezimbabwe vaakuva machuwa manje, vaakuona zviri zvinhu zvisina maturo, nekuti vari kuona zvakare basa riri kuitwa nehurumende, kuti hurumende iri kuita basa rinoita kuti upfumi hwenyika huvandudzwe, mamiriyo ezvinhu munyika aite zviri nani. Iko zvino tine atinoti macurrency reforms akaiswa nehurumende. Hakuna nyika inorarama pasi rino rose isina mari yayo.
Asika honorable mutodi, pasi pemutemo vanhu havabvumidzwe here kuratidzira kana vasingawirirani nezvimwe zvinenge zvichiitwa nehurumende?
Kuratidzira kunobvumidzwa, asi haukuratidzira ka mitemo iri pasi rose kai. Nyika dzose dzine maconstitution anotaura kuti unoratidzira, but haungangoita kaunopinda mustriti sebenzi kungofamba uchitaura kuti hei hurumende yashatira yandikanganisira pakati. Pasina chiripo chauri kutaura. Hurumende ka iri kushanda kai, tatiri kubva mugomba, tiri kubva mumapopulist policies anga achiita kuti upfumi hwedu hudzikire, nyika yedu iite paria state. Saka taapa nguva yekuti taakuita rebuild, taakugadzira nyika yedu patsva kuitira kuti vanhu vedu vawane mabasa, makambani akavhara avhurwe, pose development iitwe, maroads agadzirwe, nyika iitewoka zvakaita dzimwe nyika dzevamwe. Saka nao taakuona vanhu ava kuda kusumuka manje kuita mademonstration haingoitwi pasina chikonzero. Vanhu vanozvionera vega kuti aiko zvino tarisai muone hurumende iri kushanda.
Veivo vetajamuka vari kutiwo vakanganiswa kuratidzira vachiti nhengo dzavo dzanga dzichityisidzirwa nevatsigiri vezanu PF, vachitiwo mapurisa anga akazara mumigwagwa.
Mapurisa haangagoni kurega kavanhu kana mataura kuti moda kupinda mustriti, mapurisa vanokutopinda. Ndobasa ravo ravari kutambirira mari.